Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 4, 2025. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzeZANU-PF dzoenderera mberi dzichikandirana makobvu nematete nezveutungamiri hwavaEmerson Munangagwa. Sadhiki yobatana nenyika dzekumawirira kweAfrica kuzeya hondo yemuDRC. Mutambi wenhabvu weZimbabwe Warriors Mashawo Munetsi anotengwa nechikwata chemuEnglish Premier League. Indiwe mingwe emisoro ena uzedu za nasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Kukandira na makobvu nematete kurikenderera mberi muZANU-PF zvakonzerwa neurongwa hwevamwe mubato iri zvekuti sarudzo dza 2028 dzisaitwe kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vatungamire kusvika 2030. Vari kutsigira kuti vaMunangagwa varambe vari panyanga, vari kubvumidzwa kuita misangano nyika yose, asi vasiri kuvatsigira vari kurambidzwa kuita misangano pamwe nekutyisidzirwa. Nhengo yeCentral Committee yebato reZANU-PF vaBlessed Geza vari kuti vaMunangagwa vakundikana uye vave kunzi negurukotaro zvemitemo vaziyambi-ziyambi vasungwe vachinzi vakaponda munhu. Hatisati tanzwa divi ravaGeza pachipomerwa ichi. Mukuru wesangano reFront for Economic Emancipation in Zimbabwe vaGodfrey Senengamu vari kutiwo vaMunangagwa vakundikana varambidzwawo kuita musangano muHarare nhasi. Mutauriri wavaMunangagwa vaGeorge Charamba vanogara vachiti vaMunangagwa havana chido chekurambira pachigaro. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vatsenengamu.
Ya ichokwadi musangano wandanga ndinawo nhasi mangwanani muHarare wavhiringwa nevakomana vatumwa nevakuru vemusangano weZANU-PF, nekuti panguva yavauya ndabva ndaona vamwe vakuru veZANU-PF nevamwe vakuru vevasori vabva vapinda muimba yatanga tichiitira musangano iwoyo. Pauya mukomana yaachouya mberi kunozokanganisa musangano wandanga ndiri kuita.
Munomuziva here mukomana uyu vatsenenga?
Inini mukomana uyu ndanga ndisiri kumuziva nekuti hatisati ndasangana naye, asi nguva yazopera musangano veruzhinji vazonge vakundibata vachindida kunzwa kuti ndiri sefu here uye handina chandikanganisa here. Ndopandazowana mashoko ekuti mukomana uyu anonzi Panashe Mupesa anobva kuEpworth akanga ari mutimu yemukomana anonzi Taurai Kandishaya anova deputy PC weyouth yeZANU-PF. Ndo vakomana vari kunzi vanga varongwa vari gumi vauya kunozokanganisa vachitaura mashoko ekuti ndakatora mbudzi dzake handitombomuzivi handina kubvira ndakashanda naye, asi vanhu ava vatumwa nekuti vakuru veZANU-PF pamwe chete nevasori vanga vari kutya nekuti vanga vasiri kuziva kuti zvii zvandakagukuchira zvandinoda kuzoudza vana veZimbabwe. Asi pari zvino ndinoti kuvana veZimbabwe ndichiri safe, asi ndisingazive kuti tichienda mberi zvinezenge zvakamira sei.
Manga muchida kutura mashoko ekuti kudii uye muchazoatura here nemamiriro aita zvinhu?
Mashoko ndiri kuzotura munguva pfupi iri kuteera, saka handisiri kuda kuti ndiite preempt, but mashoko munguva pfupi iri kuteera ndichange ndichitura kuvana veZimbabwe.
Vanga vari vaGodfrey Senengamu vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing abatawo vataura ekandishaya.
You know, allegation iri kupiwa naTsenengamu yekunzi inini nda munhu adisrupta, waari kuti adisrupta presa yake atumwa neni. because ndakamboshanda naye ngasakanga nokuti iye tsenengamu pachake ndiye akashanda nevanhu because ndiye angari PC wa mayouth ka saka kana achiti inini fact yekuti ndakamboshanda nemuyouth zvakureva kuti ndinda mutuma which means iye kandiye atuma muyouth because akamboshanda naye muyouth wacho
asi vakandishaya mukangozorwa mafuta enguru yamusina kudya here
inini ndopinda papi I know kuti nyaya ya tsenengamu ndiye kutsvaga relevance tsenengamu haisi type yemunhu anoita 8 minutes pa press asati ataura point yake 8 minutes asati averenga zvakanyora angada yarova kare kare I think ato frustrateka nekuti munhu ya delay kupinda anga achida kuti achingogara munhu obva apinda hana content yanga ine tsenengamu arutsvaga pekumuka napo ende tsenengamu anorarama necontroversy anopika fight nemunhu waanofungidzira kuti ane zita ndozvinomuraramisa zvino in this case anoona sekuti ini ndindi nezita ririnani raanogona kusimuka naro handina chekuita ndiri kumunda kwangu ndikuisa fertilizer kumunda handina chekuita natsenengamu asi ndoziva kuti daka ratsenengamu neni ndirekuti ofisi yandinayo kuyouth yecommissariat ndo ofisi yaanga ainayo
saka daka rinozobva papi
I have done better than him saka tsenengamu aigara achizvifunga kuti will be the best youth league commissar in the history now seeing kuti isu tiri nani tiri dynamic we are doing good things now ndaane chigaro continentally handisi kupindira mutuma petty fights tikwesoto akuda kutsvaga inini kuti anditanishe ndisvike palevel rake well if he chooses that ndiripo but in this case aronga chinhu chake chekuti aone relevance aone masympathizers ngaasiyane nini
nengo yezano PF Youth League vataura ikandishaya vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7 Vatungamiri venyika dziri mugungano reSADC nevari mugungano renyika dzekumabvazuva kweAfrica reEast African Community vari kusangana muTanzania musi wemugovera nesvondo kuti vazeye nyaya yehondo iri muDRC. Sachigaro veSADC vaEmerson Mnangagwa nasachigaro veEast African Community vari mutungamiri weKenya waWilliam Ruto vakatowirirana kare nezvemusangano uyu. Pane kunetsana kukuru pakati peRwanda neDRC, DRC ichiti Rwanda iri kutsigira vapanduki veM23, ukuwo Rwanda ichiti DRC iri kushanda neverudzi rwechihutu vakaponda vanhu munyika iyi. Varuto vati vakakoka vatungamiri veRwanda, Uganda, Somalia neSouth Africa. South Africa, Tanzania neMalawi dzine mauto muDRC uye vamwe vavo gumi nevapfumbamwe vari pavanhu mazana manomwe vakaurayiwa kugoma masvondo adarika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivanzi Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheJohannesburg University Dr. Colin Chambwera kuti tinzwe maonero avo.
Musangano uyu wakakosha nekuti tikatarisa kuti nguva yose iyi changa chichingoitika ndechekuti manga mungori nekurwisana pakati pemasoja eDRC nemasoja aya anonzi M23 panguva inei vanga vachingorwa pachavo ende zvanga zvisingaratidze kunge pane chiedza chiri mberi chekuti kurwisana kungamire panga painewo zvakare nyaya yekuti kuri kupomerwa Rwanda kuti ndiye iri kusapota vapandu M23 sakapanga pane kutaudzana pakati peDRC neRwanda pandobva pazoita kutaudzana pakati peRwanda neSouth Africa so now nekuda kwezvizvi pava nemhirishonga pakati penyika dzose DRC Rwanda South Africa nedzimwewo dzinenge dzichigira matiri akasiyana-siyana so musangano uyu wakakosha kuti uitwe pave nekutaurirana nekuti kutaurirana ndokwega kunogona kupedza hondo iyi.
Munoona here vatungamiri venyika dziri kunongedzerana pari zvino vachigona kuti vagare pasi paitike nhaurirano iyoyi yamuri kutaura?
Kubva mukutaura kwavo regai nditange vekuSouth Africa vaRamaphosa vakataura kuti ivo vanoda kuti pave nekutaurirana kunyange vasina kufara nekuti masoja avo akaurayiwa. Dzimwe nyika dziri muSADC kusanganisira Zimbabwe dzakabudawo pachena dzichitaura kuti panoda kuti pataurirana nedzimwewo nyika dziri kunonzi kueast Africa uko vanana Kenya nana vakabudawo vachitaurawo neUganda vakabuda vachitaura kuti panoda kuti pataurirana ndo zvega zvinogona kupedza hondo.
Imi muchiona nezviri kuitika izvezvi munoona here kurwisana uku kuchikasira kwapera?
Mamirira zvakaita izvozvi zvinogona kunetsa kuti kukurumidze kwapera nokuti Rwanda kuriti rwayo iri kuramba kuti ivo vari kutsigira bato iri M23. DRC iri kuramba ichitaura kuti vanhu ava havasi voga, vanoti vane vari kuvabatsira, munoti vane masoja eRwanda arimo. And izvi zviri kutsigirwawo zvakare nedzimwe tsvakurudzo dzakaitwawo nevamwe zvemapepanhau, vakaona kuti munoti vane masoja ekuRwanda atorimo mukare. So nekuti Rwanda iri kuramba, zvinogona kutora nguva kuti hondo iyi ipere.
Vanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheJohannesburg University muSouth Africa, Dr. Colin Chambwera, vari parunare kuSouth Africa kwakare naIvan Zisininga weStudio 7. Vamwe vashandi vehurumende vari kutambira nemaonero akasiyana-siyana urongwa hwakaziviswa nehurumende mukupera kwesvondo hwekuti iri kuvandudza mararamiro avo kuburikidza nekuvawanisa pekugara pamwe nekutarisisa mihoro yavo. Munyori mukuru wesangano remubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vanoti urongwa hwakaparurwa nehurumende uhu uhwo sangano ravo riri mukati mahwo hwakanaka zvikuru. Ngatinzwei hurukuru yataita navo panyaya iyi.
Ndopatakabuda nedanho iroro riri kutaurwa rokuti dare varotaita zvimwe zvinhu zvinoonekera zvakafanana nokuti tiri kutarisa kuti tine zvekugara kwevanhu zvedzimba. Ndo chinhu chikuru chatakatosimbisa takaita musangano kupera kwegore, tikaonesana kuti chinhu chakakosha chekuti hurumende rangu riyagirirangotaura asi isingaiti inyaya yepekugara kweashandi. Saka izvozvo takazvikuemedzera tikati uyezve nyaya yekuti mihoro yeashandi tive chinhu chatinofanirwa kugara tichingoona kuti zvaita mune zvakanaka. Zvekuti tinongotarisira futi kuti zvese izvozvo zvinhu zvatichange tichitaura nezvazvo yatozoita zvemumwe musangano kota yekutanga iyo inei yekuti tione kuti zvaitwa ndezvipi, zvisina kuitwa ndezvipi. Asi ndinoona kwekuti tiri kufamba tese padanho iroro rokuti tigadzirire vashandi zviri nani.
Munoona here vashandi vachitambira urongwa uhu?
Hongu chinhu chikuru chinoda mushandi woga woga kugara zvakanaka paanobva pachipindo panodana zita rake. Haikona zvokuti unenge ana landlord, nekuti kana ana landlord inongova lord kureandi mwari wako. Saka vashandi vanogara vachitinetsa zvikuru nenyaya yekuti hamunawo here zvamungaita zvekuti zvirongwa zvamungaita zvekuti tivanewo pedu patinokwanisa kugara. Isi tinozviziva kuti hurumende inokwanisa kutiita land, nekuti ndo chino chinhu chavanacho. Tozoona kuti tingaita sei kuti vashandi vawane mari dzekuvaka kuburikidza nemabhengi.
Saka zvii zvamuri kuitawo panyaya yekugadzirisa mihoro?
Zvandingataura nezvekuti nyaya yemihoro kwatinosangana uku idare rekungoti tipangana, asi tinosangana puku endenzikapeekuita manegosi ezvinhu. Ndo kwatinogona kutaura nezvemihoro zvinenge zvine chisungo, uko kunenge kusina chisungo tinenge tiriko.
Vanga vari munyori mukuru wesangano remubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunare muHarare neStudio 7. Tabatawo munyori mukuru werimwe sangano remubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU, uye vari mutungamiri weATUS Vaobert Masaraure. Vanoti vashandi vehurumende vari kutambiswa bhora risina mweya nehurumende vachingovimbiswa kuwaniswa dzimba asi pasina chinomuka.
Nyaya yekuronga kwehurumende nyaya dzekugara yaane makore nemakore, angoitwa local government minister akangoshaya nyaya yekutaura atoti taakuvakira vasi vose vanzimba. Kungoronga nekurongonora muzima asete dzadzirimo dzimba dzakanyorwa dzakawanda kubva vamugabe vachitanga kupinda muofisi, ndo nyaya yaingotaurwa iyoyo. Da kuvakira macivil servants dzimba, dai dzichizowanikwa macivil servants airerukirwa, asi dzinowandira kumapepa paground dzoshaikwa. Kana dzavakwa shoma shoma idzodzo tinoziva dzinotorwa nemashefu, asi kuti tizowana macivil servant ndawana imba iyi makata chaiwa hazi dzizowanike. Dzinenge dzadzevakuru shoma idzodzo dzinenge dzavakwa. Saka tinongotambira semanyepo zvekunyemba kwavagara vachiita vachitsvaga mbiri kuti vanhu vatsigire 2030 vachiti hurumende pamupada ine zvairi kuronga.
Kunyaya mihoro yenyu tirikunzwa hurumende iri kuti irikugadzisa kuti mari dzamunowana dziri mumari yemunyika dzinge dzichibhadharwa nemutengo wedhora rekuAmerica pazuvaro musi wamunee muchitambira mihoro. Munoona zvichikurerutsira here magara muchichema nyaya dzemihoro?
Nyaya yezigi yakungoshandiswa kunyebira vanhu kuti takuwedzera yemasalaries. Nyaya chaiyo yavapo ndeyekuti ikonomi yedu yadhorariza. Hurumende kana ichida kurerutsira vashandi vayo ngaingovabhadhara nemadhora ekuAmerica acho, kwete kuti takuwedzerai mari asi mari yacho iri kumazigi. Asi tichazenge tichikupai mari ichienderana nereti yemusiwoyo. Reti yemusiwoyo ireti yavanenge vagara vakagadzira yekunyeba yekubhengi, interbank reti yatinoziva kuti vanoriga inogara iri pasi pasi zvokuti munhu haana chaanowanda chinobatika.
Matanho apa muchaita?
Tagara tiri mushishi yekurwisa kumamendwa kwepublic service act kuti isimbise nyaya yecollective bargaining kuti pasazove nemukana wekuti hurumende inoita madiro acho jina ichingofikisa maconditions of service isina kudzoka kuvanhu. Saka tikange tapedza kuamenda public service act tinoziva kuti tinenge tasunga vanhu vedu havana kwekutizira, vanenge vakumanikidzwa kuti tiite chisungo pamwe chete kana tichironga maconditions of service evashandi.
Vanga vari munyori mukuru werimwe sangano remubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende Federation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU, uye vari mutungamiri weAtuz Vaobet Masaraure vari parunhare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai paWhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mubva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Vanayo govanai nevamwe. Nekuda kwekushaya mabasa, vamwe vechidiki varume madhorobha nemaguta vave kuwana raramo nekurima, kunyange dzimwe nzvimbo dzavari kurima dziri kunzi nemakanzuru hadzifaniri hadzo kunge dzichirimwa. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevechidiki anoti ava kuita zvekurima muguta reHarare ndiva kuda kwashe Mutero. Avo vanogara mumusha weAjon Park vamutero vanoti vakatosiyana nenyaya yekutsvaka basa vachiita zvekurima sezvo zviri kuvapa pundutso.
Ndakapinda munyaya urban farming nekuda kwekushaya basa rekuti ndingaita kuti ndirarame. Tinorima murivo, tinorima cabbage, tinorima madomasi. Basa iri harindipi muhoro wakanyanya. Ndinowana $30.
Mumwe wechidiki ari kuitawo zvekurima vamarco matambirofa vanoti vava nemakore mashanu vapedza zvidzidzo zvavo paUniversity of Zimbabwe vasina basa ravakawana. Vanoti vakatanga kurima pamba pevabereki vavo muHarare, izvo zvavanoti zviri kuvapa mari yekurarama.
Ndakapinda mukurima nokuda kwekushaya basa mushure mekunge ndapedza zvidzidzo zvangu zvekuUniversity, uye ndaiona kuti ndizvo zvinhu zvainge zvakandichibhirwa kutanga. Ini semurimi wemudhorobha ndinobatawo $300 kana maviri amadhora.
Mumwe wevechidiki muHarare vatinashe magara avo vanogara mumusha weAvondale vanoti ivo zvekurima muguta mavagere ndizvo zviri kuvararamisa.
Kurima munharaunda kwakandibatsira kuti tiwane zvokudya pamba, uyewo zvepatairima zvakati wandei taikwanisa kutengeserawo vanhu vemunharaunda tichiwana mari.
Vanoshanda semudhumeni mubazi rezvekurima vari zvakare munyori mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadhumeni munyika reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazivaishe Zhou vanoti ivo kushandukwa kwemamiriro ekunze kuri kuita kuti vechikuru vajaira kurima vashaye pundutso kubva mukurima. Izvo zvopa vechidiki mumaguta kuti vachiita mabhindauko ekurima vachishandisa zivo yechizvino zvino yavanayo.
Kushinja kwekuzhe, kushanduka kwekuzhe ndokoita kuti vakuru vakanga vachima kare vakanganisike pakurima kwavo, zvoita kuti vechidoko vapindire nomumadhorobha.
Mukuru musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti kunyange vechidiki vari kurarama nekurima mumaguta hapana mutemo unobvumidza kuita kwakadai.
Mumaguta kunyanyanyanya pachirungu atinoti maurban areas akafanana nana Harare anenge asina tingati mitemo inoona nezvepachirungu pachirungu urban agriculture. Naizvozvo kurima ikoko kazhinji kunozoita kunge kunozopokana nemitemo.
Asi mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti marimiro ari kuita vechidiki mumaguta akanaka asi anoparadza nharaunda.
Kurima ikoko inzira inogona kubatsira asi inodawo kuwandudzwa kuti warege kuzokanganisa zvimwe zvinhu mukurarama kwewagari wari mumadhorobha.
Asi mutauri weHarare City Council Va Stanley Gama vanoti mitemo yekanzuru haibvumidzi vagari kurima munzvimbo dzisina kuvakwa kunze kwekuti munhu anobvumidzwa kurima chete mukati meyadhi yake.
Handifungi kuti pane chakaipa chakanyanyoipa nevanhu vanorima mumapremise avo kuri mumajurawo avo izvonge zvisinga disturbi environment nemasystem edu emasuwa. Asi vanorima kunze kwemayadhi munzvimbo dziya dzisina chiri chisina chakavakwa handibvumidzi kuti vanhu vangorima pese pese.
Zviri kuitika muHarare zviri kuitika kawo mumaguta anoti Bulawayo, Mutare, Gweru nemamwe kunyange hazvo mitemo yemakanzuro isingabvumidze. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vari kutiza hondo muSudan vachienda kunopotera muChad vakaudza VOA News kuti vari kushungurudzwa zvikuru nechikwata chemauto chakapandukira hurumende cheRapid Support Forces. Hurumende yeAmerica yakatotemera vakuru vechikwata ichi zvirango zvakaumarara. Vanhu vakawanda vanonzi vave kurwara nezvirwere zvepfungwa nekushungurudzika nekupondwa kwehama dzavo. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vari kuita musangano nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu kumuzinda weWhite House muWashington DC. Nyaya iri kukurukurwa nezvayo kunyanya ndeyekurwisana pakati peIsrael nechikwata cheHamas uko kwambomira mushure mekunyorerana kwechibvumirano. Mumavhiki mana anotevera Israel nechikwata cheHamas vanofanirwa kuwirirana kuti vochinjana sei vasungwa vasara. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kupa maonero akasiyana-siyana pagwaro rakaburitswa neWorld Bank iro riri kuti upfumi hwenyika hunogona kukura nezvikamu zvina kubva muzana, kubva pazvikamu zviviri kubva muzana zvegore rapera kuenda pazvikamu zvitanhatu kubva muzana mugore rino ra2025 nekuda kwetarisiro yegoho rakanaka mwaka uno. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanowirirana negwaro iri vachiti nemvura iri kunaya munyika pari zvino zvichabatsirawo mamwe mapoka ezveupfumi emunyika.
Zvichabatsira mamwe masekta zakaita sana manufacturing, vane malinkages akasimba neagriculture. Tiri kutarisa zvakare kuti mining iri kusimukira. Tiri kutarisa zvakare kuti pachava neimprovement in terms of electricity generation, chenzanisa nezvazvazviri gore rapera. Asi kuti zvakakosha ndezvekuti at macroeconomic level tisustaine nyaya yestability in terms of exchange rate.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari mukuru weUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vanotiwo vanowirirana negwaro iri patarisiro yezvekukura kwebandiko rekurima nerezvicherwa, asi vanosimbisisa kuti iyi tarisiro chete inogona kuzokanganiswa nezvimwe zvimhingamupinyi zvinogona kunyuka pakati apo.
Pane zvimwe zvinhu zvisina kuzotaurwa negwaro iri. Pakamboita mini drought kubva muna November kusvika muna December, even kusvika muna January panga kusinganayi mvura. Saka zvinogona kunge zvakakanganisa varimi vakawanda kusiyasa mbeu pasi. Saka izvozvo zvinogona kusakita kuti tisawana 13% iri kutaurwa. Chimwe chetisati chanatsonzwisisa iko zvinezvi ndechekuti vaTrump vachaita sei nenyaya yetrade, because ivanga vachiita matrade tariffs. Kana kuita matrade tariffs, so what is the impact nemaexports edu? Hasati tazvinzwisisa izvozvo.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti havaone tarisiro yeWorld Bank iyi ichibuda sezvairi nekuda kwezvimhingamupinyi zviri kuvhiringidza makambani, maindastiri pamwe nezvitoro.
Nokuti hatisi kuona isu kuti mabasa ari kuwedzera zvakadini, hatisi kuona isu kuti makambani ari kukura here kudarika kuvhara kwaari kuita makambani iwayo. Saka ufumi hungazokura papi kana kusina magetsi achinge ariwo maviri okufambisa ufumi. Saka ndivoni kuti zviri kutaurwa izvi zvinhu zvingangoitika munguva pfupi iri kutevera yegore rino, asi kutoti ufumi hweZimbabwe huchawedzera kudzaka.
World Bank yakakurudzirawo kuti ufumi hwenyika husimukire, Zimbabwe inofanirwa kuenderera mberi nekugadzirisa matambudziko airi kusangana nawo munyaya dzezveupfumi uye kudzikamiswa kwemitengo yezvinhu. Zimbabwe iri kukurudzirwawo kuenderera mberi nekugadzirisa nyaya dzezvikwerete zvayo kuburikidza nekuzvibhadhara pamwe nekupinda munhaurirano dziri pasi peStructured Dialogue Platform. Asi zvinokwanisika here izvi? Muzvinafundo masocha vanodzoka vachiti
hurumende inenge yakuteverera here mitemo yayo yayanguri yabvirira kuisa makore namakore ichitadza kuvandudza ufumi hweZimbabwe. Vachazozvigona sei gore rino kuti ufumi hwenyika hunge huchivandudzwa?
Nechishanu chadarika, World Bank yakaparura gwaro rinopa fungidziro yekukura kweupfumi hwenyika rinonzi Improving Resilience to Weather Shocks and Climate Change. Gwaro iri rinoti chikamu chezvekurima chinotarisirwawo kukura nezvikamu gumi nezvitatu kubva muzana zvichikonzerwa nekusimbaradzwa kwekurimwa kwechibage nefodya kwakaitwa nenyika. Gwaro iri rakatiwo boka rezvezvicherwa rinoramba richiratidza kukura kwakasimba zvichitsigirwa nekukwira kwemitengo yegoridhe pamisika yepasi rose, uye boka rezvekushanyirwa kwenyika riri kukurawo nekukurumidza kuburikidza nekuwedzera kwevashanyi vanobva kune dzimwe nyika. Asi rinoti boka rezvekugadzirwa kwezvinhu riri kutatarika nekuda kwekushomeka kwemagetsi kwakakonzerwawo nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wadarika. Izvo zvakadzikisa uwandu hwemvura inopinda mudhamu reKariba kunove kunogaiwa magetsi. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, hondo yekutengeserana yatanga pakati peChina neAmerica zvave kutyirwa kuti zvinogona kuita kuti mitengo yezvinhu ikwire zvakanyanya munyika mbiri idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha.
Matarifu akaiswa navaDonald Trump kunyika yeChina, nyika yeMexico nenyika yeCanada achaita kuti upenyu hwamaAmerican hunge huchitiomei bijana, tichiona isu kuti Canada yakaisavo yakatsivavo matarifu iwayo. Uku China nhasi tamuka ichinzi yakaisa zvekare matarifu iwayo, asi ichisimbisisa kuti ngakuve nokutaurirana pakati penyika yeAmerica nenyika yeChina pamusoro penyaya dzoufumi, nokuti zvinovhiringa mafambiro oufumi zvichiomesera zvekare vagari vomunyika dzose dzingava dzeChina kana kuti yeMexico neCanada. Nokuti katarisa nyika nhatu idzi dzaisirwa matarifu navaTrump, ndidzo nyika dzatinotengeserana nadzo zvakawandisa kudarika nyika dzose pasi rino.
Mushure memitero yakatemerwa nyika dzakadai seChina, muri kuona upfumi hweAmerica hwakamira sei uyezve hwepasi rose?
Zvinovhiringa upfumi hwenyika vanhu vachinge vachiruza mari. Tikatarisa isu nezuro chaiko kwakakurumbira nyaya yamatarifu iwaya, vanoongorora nezvemisika yemari kumastock exchange uko mastocks akadona, pensheni dzavanhu dzana 401k dziya navamwe vanotenga nokutengesera namari kuWall Street uko vakaruza mari yakawanda. Zvinozoita kuti vamabhizimusi kana varuza mari dzakawanda ikoko vanozodzitsiva mari idzodzo nokudhurisa zvunhu kwemabhizimusi avo.
Semaonero enyu, panofanira kuitwa sei zvinhu zvamira zvakadai?
Zvese izvi kupera kwazvo zvinopera nokungotaurirana chete, nokuti hazvinawo zvinenge zvakanatsokuzonakira kuita hondo yemitemo yokukwidza mitero yokutengeserana pakati penyika dzagara dzichitengeserana kwamakore akawanda. Dzino ukama ushamwari nohusahwira panyaya dzoufumi, hadzifaniri kungomuka mangwana umwe purezidenti akuti ndava kuisa mitemo yakati inoita kuti zvinhu zvidhure kutengwa kunyika kwenyu, nokuti izvozvo zvinozoputsa ukama ushamwari nohusahwira hwoufumi hwenyika kunenge huripo. Zvekare kana tikatarisa isu vanoongorora nezveufumi hwenyika, tinoona kuti ufumi hweAmerica hukavhiringwa, ufumi hwepasi rose yatinoti global economy inobva yavhiringwawo zvekare.
Tinotenda musakangano wachirongwa chevechidiki cheThe Connection apo tiri kutarisa matambudziko anosangana nevamwe vechidiki vari kunze kwenyika.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 4 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
akula nto okuthiwa yi-extend i-term limit ku-constitution yethu. So nxa esesenza sithi ngo-2029 eseqhubeke siyaphambili uyabe seku-third term.
Abizana uPF kobulawayo labasakhulayo baleli bandla eMathebeleleni North bathi basekela labo abathi uMongameli Mnangagwa kumele eqhubeke esembusweni lapho okuphelela khona ihla amahlandla akhe ngo-2028.
Into yokuthi nxa behlangana kabatshelana iqiniso ukuthi inkinga yakho nangubani, kagame ule nkinga ngoba ngonikeza amalwecatsha izikhali.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu wenkokheli yeSADC le East African Community okukhulumisana ngempi yomvukela ekwele DRC. Ele China seliphindisele phezu kwemithelo yokuthengiselana eliyetheswe ngumongameli weMelika uDonald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abizana uPF kobulawayo kanye labasakhulayo baleli bandla eMathebeleleni North bathi basekela labo abathi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 lapho okugqitshwa khona umbuso wakhe. Umkhankaso lo kobulawayo ukhokhelwa ngumgcini sihlalo webandla leli uMnumzana Jabulani Sibanda. Wotshele amalunga ezanu PF izolo ukuthi uMnangagwa kumele ahlale embusweni kuze kuyefika u-2030 ngoba uqhube inhlelo ezilohlonzi. Abatsha labo abasesabelweni seMathebeleleni North bathi baya kusekela lokhu. Kodwa abanengi abakubandla lezanu PF abavumelani lakho. uMnangagwa yena usekuchilo kanengi ukuthi akalaso isifiso sokuqhubeka ebusa kungafika umnyaka ka-2028. Kungaguqulwa isisekelo sombuso na ukuze uMnangagwa ahlale esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele gqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole.
Ngendlela iconstitution yethu eyiyo yona kathesi, upresident ukwanisa ukuthi abe ngupresident welizwe kabili, meaning to say uyaseva i-first term, aseve i-second term kuphelele khonapho. Akula nto okuthiwa yi-extend i-term limit ku-constitution yethu. So nxa esesenza sithi ngo-2029 eseqhubeke siyaphambili uyabe seku-third term. It's not an extension, it's another term. Eyabisikhona. Kodwa into kumele sizibuze yona ikuthini? What is a term in terms of our constitution?
Yeah, konapho ke awuyitshaye konapho.
Yeah, umuntu kuyabe kuthiwa useseve i-term nxa esefikise isikhathi esinganani. Mina, I think i-argument yonke le yenzakala elizweni is misleading. Nxa kuyikuthi sechovile i-term waqeda, angithi seku-second term, angeke a-extend i-term, kuyabe seku-third term. Nxa engakayenzi, ungayenzi ukuthi ithemu esivili iqalisela ngapi isiyanga.
Kodwa kuyaguquleka yini isekelo sombuso ukuthi kube khona konoko?
I-constitution yenziwa ngabantu njalo i-constitution iamendwa ngabantu. So the question is kulama referendum njengalokho ababe kutsho abanye ngendlela ye-referendum kumbe ngeyinye process because akhona amanye ama-processes. I-argument ebakhona eyokuthi kutshwe uya-extend i-term. Angithi you can't extend i-term. Uyabo sukwenza enye i-third term.
So ke khonapho
abantu bangavumela.
Ye khonapho ke sithole siyakubona simile okukhulumayo. Kodwa ke phela bakhona bakhuluma bathi kuyamele kuguqulwe isekelo sombuso welizwe kwezethi kwengezwe iminyaka eminye thize khonapho. Lalokho ukuthi i-referendum ingenziwa. Kwenzakala ukuthi i-referendum ingenziwa futhi lakho.
Ye i-referendum ingayekela ukwenziwa nxa kuyukuthi seqedile i-second term. Nxa ingakaqedi i-term kungayenziwa futhi ukuthini iminyaka yakhe idlulele phambili ngoba i-term yabe yangaqedi. Into enzama ukuyitsho yukuthi nanjo i-third term le extension of i-second term izinto eziyi-impossible. You can't extend the second term, right? We have also got the third term. So, in the services, the government is the 2030 law. We have been extending the second term. We have been saying the third term. Why even was working for 2030?
What do you mean by
that? You are in a way through our referendums.
Kumele veli referendum ibe khona. Noma abantu bayafuna kumbe
bayafuna. Nxa kuyukuthi sekuse-second term, yes, i-referendum is inevitable. Kodwa nxa engakafikisi term, i-second term, nxa engakafikisi i-second term, akula issue ye-referendum.
Khathesi kutsho ukuthi phele i-referendum ingenziwa.
Like ukwenzakale eZambia. Nxa kuyukuthi usufikisile i-second term, you can't extend it. Uyakusuku-third term.
Yeah. So ke.
Which means a referendum must be done.
Mm-hmm. So ke kono
ke athi ukuthi kakafikisi nxa kuyukuthi kakafikisi i second term there is no need for a referendum. There are other processes that can be used.
Ukuthi kutshintshwe isekelo sombuso welizwe yikho kutsho.
Yes.
Okunjengani?
So it's not always ukuthi kufuze kube le referendum ukuthi utshintshe isekelo sombuso. No. Isekelo selizwe no. It depends ukuthi kusunga.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo.
The Voice of America, VOA.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu wenkokheli yeSADC le East Africa Community okukhulumisana ngempi yomvukela ekwele DRC. Lapho kulabantu abedlula amakhulu ayisikhombisa asebefile kulandela ukuhlaselwa ngabahlamuki be-March 23 movement kumbe i-M23 edolobheni leGoma. Umongameli William Ruto okhokhela umanyano we-East Africa Community wethule umbiko enkundleni ye-X namuhla esithi asebevume ukuya kulumhlangano. Babalisa umgcini sihlalo weSADC umongameli Emmerson Mnangagwa, umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, umongameli Paul Kagame oweRwanda, umongameli Felix Tshisekedi wase DRC, lo mongameli Samia Suluhu Hassan wakwele Tanzania, lapho okuzaqhutshelwa khona umhlangano longo lwesihlanu. URamaphosa lokagame bake baphoselana aqatha ngempile njalo uTshisekedi kadlelani kuhle lokagame. Yena amethesa umlando wokutshotshozela limpi. Amabutho akwele South Africa, iMalawi, iTanzania leUruguay abelondoloza ukuthula eGoma afele kulimpi. I-M23 yethu le umbiko namuhla othi isime kancane ukuhlasela ibutho lakwele DRC ukuze kuncedwe abantu abakhahlanyezwe yilimpi. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe.
Umhlangano lo ophakathi kwe-IGAD, East African Community, le-SADC yangapha Southern Africa, umhlangano oqakathekileyo, kodwa imihlangano yakho nayivele isenziwa kusuka kudala endulo. Into yokuthi nxa behlangana kabatshelani iqiniso ukuthi inkinga yakho nangubani ugagame ulenkinga ngoba ngonikeza amalwecacha izikhali Tshisekedi ulenkinga ngoba vele ngo ongananzi amatutsi asegoma lawe msebeni ulenkinga SADC thina njenge-SADC lathi asilamandla we are weak kutho ukuthi nxa bengatshelana iqiniso esho ukuthi ngesikhiwa i-peer review mechanism kuzaphuma into eqotho lapho
nxa sesikhangela-ke umongameli Cyril Ramaphosa labanye labogagame ubona ngizani bangahlala phansi bexoxe ngakhonokho kumbe bazavusana emhlanganweni lo
lowo ngumfundi umbuzo womhla kakhulu bafanele baxoxisane ngoba yini ya uCyril Ramaphosa kulo oso business abaningi abeyimbali abagebha imigodi e-DRC baningi kakhulu uGagame laye abafana bakhe be-MR3 labo M23 labo baye bethathwa ekwembiwa baye bekuhambise eRwanda bengayekela ukuzwisisana bengehlule ukuhlala phansi izakuhlala iyingxabangxoza sokuyisikhathi sokuthi kukhunyiswane imilotha laba abe-politics gabalungisa i-politics bemnotho welizwe gabalungisisa umnotho welizwe owe-DRC
kuzaphumana emhlanganweni lo ngokubona kwakho
akungeke kuphume awusezo kuphume lutho ngoba abantu babona vele bayiqholo bonke yebo bayiqholo yikho nginayisithi mina okuqakathekile ukuba bengadinga umuntu imediator ongela hlangothi ayelame khona licubungule kucacadwe iqiniso kungaphuma something kodwa nxa bengabelokhe bephoselana amazwi abasuza baphumise lutho lesi yisikhathi sokuthi bakhangele iqiniso balibambe iqiniso ngentamo bezwanane yikho kuzaphuma lutho okwakhathesi nje anginathemba mina
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 Uhlangothi lweZambezi Water Authority luthi sesikhuphukile isilinganiso samanzi angene edamu leKariba lonyaka loba engasoze anele ukuphehla ngemfanelo umlilo kaGetsi okungenza kulungiswe uhlupho lomlilo lo eZimbabwe lakwele Zambia Amazwe la ehlisa inani lamagetsi aphehlwa eKariba nyakenye ngenxa yokwehla kwamanzi kuleli damu okwengeza isikhathi sokucitshwa kwamagetsi emazweni womabili kusenjalo idolobho lakobulawayo liqhubeka libhekane lodubo lokusilela kwamanzi ngoba malutshona kakhulu amanzi asengene emadamu aleli dolobho Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxele umnumzana Ambrose Sibindi oyekhokhela inhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association.
Udaba lwamagetsi ludaba oluhluphe kakhulu kumbe udaba oluhluphayo kathesi kwelakithi lapha eZimbabwe ngendlela eziningi ezishiyeneyo. Ngoba siyatshelwa ukuthi amagesi awakho sibe sesitshelwa ukuthi uhlupho lwezamagesi okuwo ezinye izathuka zamagesi angabe khona ukuthi amanzi eKariba phansi kodwa nxa sesithola imbiko leyo ukuthi izulu likhanya besilibona lisina singathi khona libe lisina njani kodwa siyathola imbiko ukuthi amanzi angenele ngayo angena kakhulu okokuqala khona kufanele sikubonge ukuthi hhayi amanzi angenile kodwa njalo sinanzele ukuthi phela layo isizini yezulu ayikapheli but eqinisweni yikuthi sokufanele kubonakala ukuthi njengelizwe lezimbabwe kube lezinye indlela ezingenzakala ezokuncedisa ukuthi singakhali kuphela amagesi ayekariba ngoba uhlupho esihlalo kathesi lamabhizinisi amaningi ayihlule kusuku uma kuhle amanye ayaqhula amanye ayaqhugezela amanye azavala ukuvala ngenxa yohlupho lamagesi ukuthi akusebenzeki ibi lamabhizinisi amancane bona abantu abalamabhokisi abalamabhuthi bakhona abantu abangene kuma-loss anzima ngenxa yokuthi akulamagesi so-ke esingakutsho yukuthi njengelizwe abe eZimbabwe imini segala ngezene zezamandla amagesi ababona izindlela ngoba xa indaba yamanzi ilokhu ibaliswa ukuthi ayangene ngadeti kuyahluka kodwa thina-ke njengabantu sisahlala ethembeni ukuthi engxenye njengoba phela isizini ingakapheli ezulu lingaqhubeka lisina kuncedisa abantu kodwa wakathesi hayi abantu abancediseki sidonsa nzima
sikhangela udubo lwamanzi kobulawayo kungenziwa njani nxa kukhangelwa uhlelo lwe-glass block dam luhlelo olungaphutha nini
siyananzela ukuthi izulu linile kodwa futsitora imbeko evela kulaba sikhali lezamanzi abekulawa sithi council ukuthi amanzi akanye nje namadamu amanzi angathabisiyo ngicho ngoba khathe sikhuluma kanje siloku sikhona apha sikulot shedding ukuthi ukuthi amanzi aloku equnywa ukwenza indlela amanye akhona astrategies manje khona ukuyahlukumezwa ukuthi sokwenzima njengezakhamizi yamabhizinisi yama-stakeholders akubulawa ababecasisa bathi wona indawo yeglasgow zingathatha mabo around four years ungakhangela i-four years singathi thina engxenye isikhathi eside ngohlupho esihlawo lwamanzi okuthi ngayizukuyagoyangalisina leyi ndaba ye-four years ingaba lidama elingancesa kodwa ihlupho yokuthi thina isikhathi eside kithi so sokufanele njalo kube le minye imizamo futhi elula engenza ukuthi amanzi wathole masinya sibili ngoba engxenyeleni i-four years ngathi i-medium term kodwa besisikhathi futhi kube lezinye indlela eze-immediate ezokuthi amanzi athwale khathi esikhathesi nxaleyani iplani kuyikuthi ivunyiwe iqhubeke siya phambili but ihlupho yokuthi khathesi abantu amanzi bekuloku nzima akulakuhle amanzi okuvula loku evala njalo kwenza amaphayipe aduke ngakhola amaphayipe sesemadala kobulawa kodwa awunxa uvule kuyovale amaphayipe aduka so ngenye i-expense engena futhi kukhansile buya futhi ifukele izakhamizi.
Umnumzana Ambrose Sibindi wayengumholi wenhlanganiso yezakhamizi ibulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lotabo kancube weStudio 7 ekobulawayo. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuhlangana lomongameli Benjamin Netanyahu wakwele Israel namuhla ngesikhathi kungaziwa ukuba kuzaphathwa njani isivumelwano selizwe lakhe leHamas kusigaba esilandelayo okumele kukhululwe bonke abathunjwa iHamas ngo-2023 njalo kubekwe phansi izikhali kuthi ele Israel lalo lisuse ibutho lalo eGaza. Ababesebenzela ibutho leFrance kwele Chad abafika amakhulu amane 400 sebedinga umsebenzi kuhulumende kaFied Marshal Mahamat Idris Deby kulandela ukususwa kwebutho leFrance kulelo lizwe. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika eleChina namuhla liphindisele phezu kwemithelo yokuthengiselana eliyetheswe ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump. Lalo lafakela impahla evela kwele Melika egoqela amafutha egasi lamalahle umthelo wesilinganiso sokulithumi lanhlano ekhulwini i-15%. Uhulumende weChina wazise njalo ukuthi amafutha e-oil avela eMelika izimota kanye lemitshina esetshenziswa kwezokulima layo izahlawulelwa umthelo wokulithumi ekhulwini i-10%. Umongameli Trump nguye oqale ukwethesa impahla evela kwele China, eMexico laseCanada imithelo esithi uhlose ukuvikela amabhizimusi aseMelika. Uthe njalo ufuna ele Canada lele Mexico avimbe ukungeniswa mahlayana kwezidakamizwa eMelika yizigebengu ezisebenzisa imingcele yalawa mazwe. Amazwe omabili lawa aphindisele ngamanyathelo afanayo. Kepha abaholi beMexico leCanada basuke bakhulumisana loTrump bavumelana ukuqinisa imingcele yamazwe abo lokumisa imithelo le okwenyanga kusakhulunyiswana. EleChina lalo akukazakali ukuthi lizakhulumisana njani loTrump. Imithelo le izabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla eMelika lasemazweni la. Ukuhlaziya loludaba sixoxelo landela ukwenzakala eMelika umnumzana Washington Jamela.
Indaba yama-tariffs le kungani izahlupha kancane. Ngokubona kwami uTrump njengoba ehlalecho ukuthi yena uyi deal maker ubona ngani ama tariffs indlela yokuthi akhulumisane lamazwe wonke ona lawa alwisana nabo ngama tariffs ngoba eqinisweni ama tariffs wona wawo ngenye indlela ngama trade wars angithi ikulwa ngokuthengiselana so akula ma winners at the end of the day ngoba intengo ziyakhuphuka khona lapha ekwelemeleka ziyokhuphuka la kwase China so uTrump yena ngokubona kwakhe ucabanga ukuthi abantu bazoguqa before kube lama lomthelo so ngenye indlela usebenzisa ama tariffs njenge negotiation tool kodwa ke kuzazwisa ubuhlungu ndawo zonke lapha nangale njengoba ubonile kwele Canada lase Mexico yena uTrump ngokwakhe ugcine ekhulumisane labo kwavunyelwana ukuthi bawathovele phambili mhlawumbe azoqala ngemva kwenyanga
iChina yona ubona iluphatha njani lolu daba sizabona yini labo bekhulumisana kusiba lokuvumelana lo Trump
ele China lehlukile kancane kulamazwe lamabili iMexico le Canada ele China oqala livele li factory yamazwe wonke lawa asentshonalanga so alikwazi ukuthi liphindisele kakhulu ngoba vele yonke into enziwa eChina ikakhulu ethengiselwa kwamanye amazwe ethengiselwa ngapha emazweni asentshonalanga so ngokubona kwami ungakhangela even ngendlela umongameli wabo ayibambe ngakhona indaba yakhona kubonisa nje ukuthi naye ufuna ukuthi uhulumende weMelika ayilungise le ndaba ingakafiki ikhatshana ngoba i-impact yakhona ikhona eChina ngoba ama-products abo wonke amaningi aza ngapha so ngibona ngani ekukhulumisana kwakhona ngeke kufane indlela akhulumisane ngayo lama-Canadians lama-Mexicans iChina angeke kufane bazoyibamba ngendlela ethiyeneyo ngoba iqakathekile iChina futhi lakuwo abalapha kuleli lizwe laseMelika iqakathekile ngoba ama-products wonke nawo bathola khona so okusalayo bagcina bekhulumisene nje ama-tariffs lawa agcina engafakwanga ngoba ukukhuluma iqiniso naye uTrump angibona ukuthi uyawafuna okwamaqiniso uwasebenzisa njengetool yokwethusela ukufosa abantu ukuthi bavume akufunayo
umnumzana Washington Jamela isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika sixoxela eChicago Abanye abasakhulayo bathi abasoze bavume ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 lapho okugqitshwa khona umbuso wakhe. Kodwa abanye bayakusekela lokhu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Untokozo Msipha owayekhankasela ukuba umnumzana Xavier Kasukwere angene kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2023 ngomunye wabafisa ukuba umsekeli kamongameli u-retired General Constantino Chiwenga angene esikhundleni sikaMnangagwa ngo-2028 uthi kulihlazo okuzanywa ngamanye amalunga e-ZANU-PF afuna uMnangagwa ahlale embusweni
mina njengomuntu omutsha njalo ongunobhala jikelele we-General Chiwenga Voluntary Supporters Association ngithi le nkulumo ka-2030 yokuthiba uMnangagwa aqhubeke ebuse esembusweni kuzofika u-2030 njengomuntu omutsha ngibona ngani bayasihlolela thina njengabe-General Chiwenga Voluntary Supporters Association sithi khona ubaba uMnangagwa isikhathi sake sokuthi aphumule ayedlala labazuku leplazini lakhe sesifike
umnumzana Matthias Mdlungwa owayekubandla le-Citizens Coalition for Change elalikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uyakusekela lokhu
labanye abazabe bekhuluma lokhu angibona vele ukuthi kuzaba lenkinga and kuzaba lama-strikes kuzaba lokuhluphana lokuchayana ngabantu abangafuniyo because abantu vele lokhu abafuni ukuzwa kulezinye izinto esifanele ukuthi sibe sikhangele zona, izinto zendlala ukuthi singathola ukudla njani.
Baningi abatsha baphikisana lokwenziwa ngamalunga e-ZANU-PF athi umnangagwa kumele ahlale embusweni. U-Raymond Dube okuhlangothi lwabatsha kubandla le-Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi kuqakathekile ukuba abatsha bebambane ukuze kuvinjwe okuzanywa libandla elibusayo. U-Decent Collins Bajila omele iluveve Makhandeni edale lephalamende laye uyakusekela lokhu.
Kungabi lo muntu ozabusa kokuphela, lokho sibili yinto enhle ukuthi njengoba isintu sithi kusinwa kudidelwana, sincedisaneni sinjengabantu ukuthi sikwenze lokho kubonakale, sibe lati le experience ka-former president ophumileyo ngoba isikhathi sakhe sesiphelile, waphuma ngokuthula.
Abamele inhlanganiso ezizimeleyo labo bathi abakubandla le-ZANU-PF abafuna ukuba kungenziwa i-referendum lokhetho ngo-2028 njalo lokuba umnangagwa aqhubeke esesikhundleni bafuna ukwephulwa isisekelo sombuso welizwe. Ungaguqulwa isisekelo sombuso welizwe osesikhundleni sikamongameli okwamanje kavunyelwa futhi ukuba angene esikhundleni lesi. U-Ashley Funye omele inhlanganiso zabatsha phansi kwenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition uthi sesifikile isikhathi sokuba abatsha bazibumbele elakusasa ngokuphikisa ukufunwa ngabasekeli bakamnangagwa.
So kuyasizwisa ubuhlungu and akusiphathi kuhle ngoba ngama-opportunities okumele ebuya kubontanga lathi sibe sithola ama-elevation, sibe sithola ama-promotion ngoba nxa abanye beretire kutsho ukuthi kulabanye okumele bengene.
Kodwa uTaurai Khandishaya isikhulumeli sohlangothi lwabatsha kubandla le-ZANU-PF esigabeni seHarare uthi kumele abatsha bezinike amakhwapha. Umnangagwa sekhulume kaningi ukuba kafisi ukuqhubeka esembusweni kodwa ezinye ingcwethi kwezombusazo zithi amazwi akhe la ngokuvala uzulu amehlo ngoba kukhanya efuna ukuqhubeka esembusweni. Udaba lolu lwakhulunywa emhlanganweni we-Annual National People's Conference lapho okwathathwa isinqumo sokuthi umnangagwa kumele aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Abanye abalwa impenkululeko lamanye amalunga e-ZANU-PF batshaya phansi ngenduku besithi kabavumelani lakho lokhu ngoba umnangagwa usehluleke ukubusa eleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Okuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 sesikhathele ngokudlelwa izimali ngukansila kuwadi-19 eMkhuza. Hhayi, sesizwile endabeni zemali ze-social welfare kwinto enesiziphiwa nguhulumende. Siyabhatalisa izimali baphinde nxabe sebesiholisa batshontshe. Khuluma namhlanje ngolwesithathu nje batshontshe amasaka ngu-9 ngemva kokuthi abe-social welfare sebehambile basala bazithathela bona usobhukulo kansila bathatha amathathu okwabanye umama labo bathatha angu-6. Yazi sesikhathele bakithi angazi singancedise kanjani ukuthi nxa kuholwa iy'ntathe zendaba ziye zibe khona zizobona into esiyenziwayo.
Kustudio 7 salubonani bakwethu. Hhayi, bengelelwa ngumdluli lapha eGwanda. Ngithi ngiphawule lami ngendaba ye ku-amenda kwe-constitution le indaba ezama ukwenziwa i-ZANU-PF. Vele i-ZANU-PF siyazibonela ukuthi abantu beZimbabwe nje singadlalela kubo emakhanda. Njalo futhi kube kuyisikhathi esihle, isilonda esihle kabi ku-opposition ukuthi ingene ngaso, ukuthi vele ithathe ama-chance khona lapho. Manje hhayi, sadly i-opposition asisela eZimbabwe. I-ZANU-PF vele izoyi-amenda i-constitution. Umnangagwa uzofikisa isikhathi lesasifunayo sika-2030 ngoba hhayi, thina singabantu beZimbabwe vele asibambani. Ukuthi nje ngabe siyabambana one day nje sikubonise i-ZANU-PF ukuthi nathi sihlakaniphi njengabantu abafundileyo. Kodwa hhayi, ngibona nje i-ZANU-PF izenzela umathanda.
Studio 7 litshona njani basazi bethu abahle? Hhayi, sithi labo abangabalandeli
siyabonga, labo bekungabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo nge-WhatsApp. Kwanele mthwakazi omuhle, likhumbulele uyalandela uhlelo lwe-Live Talk, ngakho lingayikatshana. olivalelisayo ngontungamili nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.